kuti tizwe zvizhinji nekuti sei zvakabuda musarudzo zviri kunonoka kubuda tabata mutauriri wesangano rezek vajasper mangwana
sarudzo zhinji dzabuda kusara kwenzvimbo shoma shoma dzikaafektwa nemvura saka logistics dzemafambiro anga achiita mabhepo edu hadzina kumira zvakanaka nekuti dzimwe nzvimbo nzizi dzadzashata dzadzati wande mvura dzimwe nzvimbowo marodha achiafambi zvakanaka
saka munotarisira kuzivisa vanhu riini nezvemamiriro akaita zvinhu
tasa kuti manje manje tichaishuwa statement secommission tichitarisa kuti kwese zvinenge zvabuda zvose asi kunonoka kubuda kwazvo zvireve kuti vari kunzvimbo idzodzo vanomirira mapato akasiyana siyana havasi kuona process iripo vanoona process iripo yevanenge vachizvirwisa zviri kufamba sei asi nyaya dzekuzonobatanidza mafiga kuda dzimwe dzenguva national assembly panzvimbo yachona yeconstituency iyo yeconstituency command center kuti vasvike ipapo zvinogona kuvatora nguva
vajasper mangwana ndivo mutauriri wezek vanga vari parunare muHarare.